ukasvika paTef kumondorongezi unotambirwa panzvimbo yemabhizimusi iyi netsvarakadenga dzine runako runokwezva maziso tsvarakadenga nezvibhamu zvinenge zviri paTef zvitsvaka varume vanozvipa mari mushure mekuita zvipabonde navo studio 7 haina kukwanisa kutaura nevanasikana ava sezvo vazhinji vavo vasati vasvika pazera rekuva munhu abvezera asi mumwe mugari wekuTef amai mayasesere vanoti chipfambi chashura mare uye chiri kunyanya kuitwa nevanasikana vamwe vacho vasati vasvitsa makore akatarwa pamurau kuti munhu anzi ave munhu mukuru
vandori nevana vakapanduka kwabva mamisha vakatokemba kuno vachigara vachiita zvechipfambi izvo zvokuteera mari
mumwe mugari wenzvimbo iyi vatimothy nyevera vanoti vazhinji vevanasikana ava vari kuita zvechipfambi nepamusana pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi
vana vasikana vachiita chipfambi nyaya yekutambura kwavari kuita nhamo kushaya mabasa kushandirwa nevarume sinise kuti nenyaya yekusada kuteerawo futi varume saka vanobva vapinda mumabhawa
mumwe anoshanda nevagari munharaunda sasekuru utsanana kana kuti village health worker munzvimbo iyi vaclement siziva vanoti kuburikidza nechipfambi chiri kuitwa ichi vanhu vazhinji vave kubatwa nezvirwere zvepabonde uye vazhinji vava havasi kuenda kunorapwa kuzvipatara
chinhu chakakosha ndechekuti endai munorapwa kana muchinge mabatwa nechirwere chakaita izvozvo zviri nani kuti musatovanzire mudzimai wenyu munofanirwa kuti muinde kuchipatara imi nemudzimai wenyu nekuti kunyange mukaenda mukanorapwa mudzimai anosara nacho still muchipamu chadzoka kunorapwa hapana zvinofamba
vasiziva vanoti vari kudzidzisawo vagari kuti vashandise makondomu kana vachisangana pabonde
panhau dzakaita sedzozodzo tonga nguva yadarika zvakanga zvichiwanikwa but pari zvinhu ndinoona sekunge zvatodira nekuti vanhu vava kuziva kushandisa makutodzisa kushandisa makondomu uyezve kudzidzisa zvakare kuti iwewe ufanirwa kuve kufarira one partner yako kana une mukadzi ufarira mukadzi wako kugara naye ari one because kumanya manya kunoita kuti zvirwere zvepabonde mudizvidi musangane nazvo nekuti mosangana nazvo nemhaka yekuti munhu wamuri mapfimba pamwe hamiri neone anotomira newakawanda
mukuru wevakoti pakirinika yepaTef amai Anjula Gogwe vanoti vanorapa vanhu vakati wandei vanenge vaine zvirwere zvepabonde
3 years ago graph reSTI raive so high saka nokuda kwehealth education yatiringoramba tichingopa community tichingopa community vakuuya for treatment so now the graph rikudzika we are so happy vakauya pa clinic tinoya sokuvapa management yakakwana uyezve ma partners vari kuuya for treatment zvokuti dambudziko re STI ku area ino eTef clinic
amai Gogwe vari kukurudzirawo vagari kuti vachinje unhu hwavo uye kuti vashandise makondomu kana vafunga kuita zvepabonde
tinokurudzira inonzi behavior change right tinoziva zvedu kuti inoi imining area kune commercial sex workers anobva from different direction achiuya kunoo kute nokuti kunowanikwa mari saka tinongokurudzira kuti munhu ngaave nepartner yake pabonde imwe chete uyezve kana munhu afira kuti abata zvirwere zvapabonde ngaakurumidze kuuya kuzorapwa uyezve tinokurudzira bonde rakadzivirirwa nguva dzese kana munhu achisangana nepartner yaasingavimbi naye kana kuti asiri mudzimai wake wekumba ngaashandise dziviriro condoms tinogara tiri tinawo pano paclinic
vezveutano vanoti kushandisa makondomu kunodzivirira mukana wekubatwa nezvirwere zvepabonde pamwe nekudzikisa mikana yekuti vasabatwe neHIV iyo inokonzera AIDS. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumukuru anoona nezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Wenceslas Nyamayaro, kuti dambudziko rezvirwere zvepabonde rakamira sei mudunhu ravo, uye kuti matanho api ari kutorwa mukuona kuti zvirwere zvepabonde zvarwiswa zvachose. Sangano reAVET iro rinoshanda neUnited Nations rinoti muZimbabwe yose mune vanhu miriyoni imwe chete nemazana matatu ezviuru vari kurarama neHIV iyo inotapuriranwa kuburikidza nenyaya dzepabonde. Pauwandu uhu vanhu mazana manomwe nemakumi mana ezviuru vanhukadzi, kusanganisira vasikana vadiki. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vanasikana vari kuita chipfambi nepamusana pekuoma kwaita zvinhu muupenyu sezvo munyika musina mabasa zvichitevera kuvharwa kwemakambani akawanda munyika. Vakawanda vakaita samaisere vanoti kudzamara hurumende yagadzirisa kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika, vanasikana vacharamba vachiita zvechipfambi zvinowedzera mikana yekuti vabatwe neHIV pamwe nezvirwere zvepabonde. Ndakamirira Studio 7 kumondorongezi, ndini Thomas chiri pasi.